This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chivabvu 18 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDCT yokwira matare kuBulawayo ichida kuti dare risendeke parutivi danho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato iri mukupera kwemwedzi uno.
Every lesson muchitanga unofanira kutanga waita national pledge. Paassembly ukangokosora muita national pledge, tiri kurohwa nenhau yake national pledge. Dokora must step down.
Vechitendero chechikristu voratidzira muHarare vachiti havadi kuti vadokora vaenderere mberi neurongwa hwavo hwekumanikidza vana vechikoro kutora mhiko mazuva ose. Zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvotarisirwa kuurayiwa kuIndonesia nekuSingapore zvichitevera kuwanikwa zviine mhosva yekuva nezvekudhaka munyika idzi. Sabhuku akarova nhengo yeMDCT kumudzi West opika kwemwedzi misere achiita basa pachikoro cheChingwena Primary School. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo nhasi varatidzira muHarare vachiti havasi kufara nedanho rakatorwa nebazi rezvedzidzo rekuti vana vechikoro vaite mhiko dziri kudaidzwa kuti national pledge, vachiti izvi zvinotyora kodzero dzavo dziri mubumbiro idzva remitemo yenyika. Nekune rumwe rutivi, vanotengesera mumigwagwa varatidzirawo pamahofisi ekanzuro yeHarare vachiti havasi kufara nekusungwa pamwe nekutorerwa kwavari kuitwa zvinhu zvavo nemapurisa ekanzuro muHarare. Mutoro wedu nau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iye.
Vedzisvondo dzakasiyana siyana vanga vachidarika mazana matatu vari pasi pesangano reprayer network of Zimbabwe varatidzira mumigwagwa yemuHarare. Vakanosvika kuhofisi kwegurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vachiti havasi kufara nenyaya yekuti vana vavo vaite mhiko dziri kudaidzwa kuti national pledge. Mutungamiriri weprayer network of Zimbabwe uye vari zvakare mutungamiriri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vaudza varatidziri ava kuti havasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende iri vachiti rinotyora kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo yenyika dzinobata nyaya dzezvitendero zvakasiyana siyana. Mumwe wevaratidziri ava amai Nyaradzai Chihota vaudza Studio 7 kuti zvimwe zviri kudzidziswa vana muzvikoro nenyaya yemhiko idzi hazvinzwisisike zvava kupa kuti vafunge kuti vana vavo vave kudzidziswa chimwe chitendero chavasingavimbe nacho.
Kuchikoro kuri china zvishungurudza ndechekuti vana vedu vakaenda kuchikoro vari kuuya nezviminamato patupepa. Saka vana vedu izvozvo vari kunzi tine pekugara tine zvese zvakakwana muno, bhati mazhinji tiri maroja hatina minda yachoni. Zvakarwirwa zvacho hatisizviona. Isu tinoona mata chikristu chedu muno muZimbabwe. Hatisuda kudzidziswa satanism kana muslim muno muZimbabwe.
Mumwe mwana wepane chimwe chikoro chemuHarare anga ari pakati pevaratidziri ava watisingabvumirwe nemurau kutaura zita rake sezvo ari mudiki ati haasi kufara nemhiko dzavari kunzi vatore achiti vana vazhinji vari kuzvambaradzwa mune zvimwe zvikoro kana vatadza kuita mhiko idzi.
Isusu dokora uko ane national pledge yake akatipo tiri kunzi first lesson rese. Every lesson muchitanga unofanira kutanga waita national pledge. Paassembly ukangokosora muita national pledge, tiri kurohwa nenhau yake national pledge. Dokora must step down. Tikurambidzwa kuita father yedu. Dokora must step down.
Varatidzire ava avo vanga vakatakura muchinjikwa nezvinyorwa zvakasiyana siyana zvichisoropodza vadokora pamwe nekuimba dzimbo dzesvondo. Havana kukwanisa kuona vadokora sezvo vanga vachinzi vaenda kune mumwe musangano. Asi varatidzire ava vakwanisa kuona nevamwe vana muzvina hofisi mubazi redzidzo avo vatambira gwaro renhuna dzevaratidzire ava. Vakafanobata chigaro chemunyori mubazi redzidzo vapita Muzavazi vati vachaongorora nhuna dzevaratidzire ava.
Kuya kwataita izvozvi tawirirana kuti petition tipihwe mese muchiona. Zvatavimbisa ndezvekuti maissues ese amareza umu tichange tichiaongorora.
Mushure mokutaurwa kwaitwa navamuzavazi, varatidziri ava vazobva pamahofisi ebazi redzidzo vachiti vave kumirira mhinduro kubva kuna vadokora. Mune imwewo nyaya ine chekuita nekuratidzira, vanotengesera mumigwagwa yemuHarare varatidzira pamahofisi ekanzuro yedhorobha iri vachiti havasi kufara nekusungwa-sungwa pamwe nekutorwa zvinhu zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru. Sachigaro wesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, vaudza varatidziri ava vari paTown House kuti vanhu vazhinji vari kuramba vachiomerwa neupenyu mushure mekunge vatorerwa zvinhu zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru.
Takaenda kunoona vasaunyama tikavaudza kuti disco tine uine 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 uyu imhandu dziri kuita corruption, hapana zvakaitwa.
Zvichakadai mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza varatidziri ava kuti vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru kana vasingade kuramba vachitorerwa zvinhu nekanzuro yavo.
Tinotodawo kutotoshuvirawo kuti munge muchitengesa kwazvo, munge muchiita mari, nokuti mukatengesa nokuti mukwanisa kunge muchitobhadhara even mabills ecouncil.
Asi vanotengesera mumigwagwa vanoti nekuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika pamwe nekushayikwa kuri kuramba kuchiita mabasa, vanhu vazhinji vave kungopinda mumigwagwa vachitengesa kuti vakwanise kuwana chouviri zvave kupa kuti nzvimbo dzakatarwa nekanzuru kuti dzitengeserwe dzisakwanire vanotengesera mumigwagwa ava. Vachideme vaudza varatidziri ava kuti vanyore nhuna dzavo dzese pasi vovaunzira kuti vaone kuti vangaedze kugadzirisana sei nevanotengesera mumigwagwa ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvisharwa zveZimbabwe zviviri zviri kutarisirwa kuurayiwa munguva pfupi inotevera kuIndonesia neMalaysia mushure mekubatwa nemhosva yekuwanikwa zviine zvinodhaka. Nyika mbiri idzi dzinozivikanwa nekutongera rufu vose vanenge vabatwa vaine mhosva yekutakura kana kutengesa zvinodhaka. Zvisharwa zveZimbabwe izvi zviri kutarisirwa kuurayiwa pamwe chete nezvimwe zvisharwa zvekuNigeria zviviri, zvisharwa zvina zvekuChina, chimwe chete chekuSenegal, chimwe chekuPakistan uye zvishanu zvemuIndonesia. Pane mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukushoropodza kutongerwa rufu kwevanhu ava. Masangano aya anosanganisira reAnti-Death Penalty Network, Center for Prisoners' Rights Japan, Community Action Network, Free Community Church, Function Aid, Malaysia, Malaysians Against Penalty and Torture uye Maruwa. Hatina kukwanisa kubata muzinda weZimbabwe kuMalaysia kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi. Rimwe sangano rashora chiitiko ichi ndere International Commission of Jurists kana kuti ICJ. Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weICJ muAfrica vaArnold Tsunga.
Ya, nyaya yacho iyi inyaya inotirwadzei. Idzi nyika idzi Singapore neIndonesia inyika dzinonyanya kuzivikanwa chaizvo nenyaya yekuti vakatonga munhu nyaya yekuti anga achinzi ane madrugs vanotongera rufu. Asi chinonetsa nenyika idzi ndedzekuti matongerwo enyaya dzavo ndeyekuti iwewe kana usingazivi kuti wangaone madrugs aya kana kuti pakaita munhu anongosvika ongoisa mubhegi rako kana kuti musutikezi akurongedzera iwe usingazivi unotobatwa nemhosva ukapfuma kuti iri bhegi rako. Saka zviri kuitika kuti maZimbabwe paanoenda ikoko vari kufambiswa nevana wedzimwe nyika like vanhu vekuNigeria kana kuti vanongoti mutakurire bhegi rino onondipira sisi vangu ari kuSingapore. Munhu akatakurisa izvozvo anotoenda. Zvikangoonekwa chete kuti mukati mebhegi raatakuriswa mune madrugs, nyangwe iye akati handizivi and asingazivi for sure, anototongerwa rufu.
Ko icho chiri kukonzera kuti zvinhu zvidai chaizvo chii chaizvo vatsunga semaonero enyu, nekuti nyaya dzatiri kunzwa dzevana vezimbabwe vari mukanwa mamupere pari zvino dzinenge dziri kuramba dzichiwanda?
Zvinei nenyi nenzira yatiri kutongana muZimbabwe, zvinei nematongerwo enyika, nekuti nyika yatongeka ine nenzira yekuti ikonomi yedu haisi kufamba zvakanaka. Saka vanhu vakungomhanya mhanya kwese kwese vachiedza kutsvaka raramo.
VaArnold Tsunga, vanove mukuru wesangano reInternational Commission of Jurists, vanga vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7. Nhengo dzedare reparamende kubva kumapato ose ezvematongerwo enyika dzinoti dzicharamba dzichirwisa kuti madzimai echidiki ari muunhapwa kunyika dzakaita seKuwait neSaudi Arabia adzorwe kumusha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Beata Nyamupinga avanotungamira Portfolio Committee inomirira nyaya dzemadzimai muparamende uye vachimirira ZANU PF kuGoromonzi West.
Maka simizwa nyaya yeyezvine mutrafiki naMPSHDMI nevarume ichiri nanotsigira madzimai vakaonekwa vachigara pasi pakapeti iri seratidziro yekuti havasi kufadzwa nenyaya yakaitika kumadzimai edu angae atorwa kuenda kuaitwa nhapwa kuKuwait. Asi zvakadaro vanhu vaida kugara kusvikira nyaya iyoyo yagadziriswa. Asi nekuda kwekudeya kufambiswa kwemabasa emukati meparamendi zvaizokanganisa kufamba nezvakawanda wanda zvinochiitwa mukati. Saka mubati wechigaro unebo spika vemuparamendi vakatitsigira zvakanyanya, nyange zvavo vakaisa ruling yekuti ichisirika inogare panzvimbo dzei.
Shuwiro yenyu ndeyei imi semutungamiri weparliamentary committee inomirira madzimai muparamendi?
Shuwiro yangu yandobayirwa ndeye madzimai ese ndeyekuti ngapave neziiso yakanyanya mumaruwa nemumadhorobha matinogara kuti vanhu vazive kuti human trafficking chinombovechii.
Vanga vari hamai Beata Nyamupinga, mumiriri webato reZANU PF kuGoromonzi West, vachitaura naMavlas Muhlanganya uye vari muHarare. Mumwe sabhuku kumudzi West pasi paShenyamukoho mudunhu reMashonaland East, vaGodfrey Manemwe vatanga kupika nhasi vachishandira pachikoro cheChingwena Primary School mushure mekuwanikwa nedare remudzi Community Court neZuro vaine mhosva yekurova nhengo yeMDCT uye vari baba mudiki wavo vaJoseph Manemwe. Vachitaura neStudio 7, vaJoseph Manemwe vanoti vakarohwa nasabhuku vanove mwana wemukoma wavo muna kukadzi wegore rino mushure mekunge vaziviswa vazvizivisa pane mumwe musangano wakaitwa pachikoro chemunharaunda kuti nhengo yebato rinopikisa reMDCT. Vanoti vakazorwiswa zvakare muna kubvumbi vachiti havadi vanhu vemapato anopikisa hurumende mubhuku ravo. Dare iri rakawana sabhuku vaine mhosva richishandisa humbowo hwematsamba ekurapwa kwavakaitwa uye zvakabva kumapurisa. Dare rinonzi rakapa mutongo wekuti sabhuku ava vashande pachikoro apa kwemwedzi gumi nemiviri asi mwedzi mina yakazosendekwa zvichireva kuti vachashanda kwemwedzi misere chete. VaJoseph Manemwe vanoti vanofadzwa zvikuru nemutongo uyu sezvo dare rakaratidza kuti haritarisi kuti munhu abuda mumba maani. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Akandirwisa pari padare musi wa28 April padare remutero wasabhuku Texas. Saka iye aiti ndiuradanza mahorovheti wauye muzvitauri remega kuti sei muchipinda musangano weMDC.
Saka akakurwisa iye achirova pai?
Akandirova panzvimbo inonyadzisira pano wanyarikani pakati pemakumbo pamabhora akazvimba ndikaenda kumapurisa kuna member in charge anoita asajeri member in charge kunyamakanda ndikapuwa tamba nomapurisa yokuenda kwadhokota pakopwa hospital dhokota akati baba makakuwara saka pamakakuwara munofanira kuenda kuHarare ngabhadhara mari inoita $50 pachipatara saka ndakaenda kuHarvester ndikakumbirawo rubatsiro kuHarvester ikoko shuwa vakandidetsera kuti ndizoendewo kuchipatara kumaavenue kuzoti ndinotorwa x-ray nostan saka ndakataurirwa nzi ndamakarohwa hapana kumira zvakanaka muno mvura irimo inofanira kutii
saka nezuro dare rakati chii manji panyaya iyoyi
dare rakati iro mukomana unomhosva wakarova baba hazvitenderwi mhaka yechipiri uri sabhuku haugoni kugarisana nevanhu uye zvekare kechitatu unoshedzwa nomapurisa unoita stubborn unoramba pamapurisa saka ndiyo mhosva yonayo uchanopika community pachingwena primary school
vanga vari vaJoseph Manemwe vanove nhengo yeMDCT kumudzi West vari parunare kumudzi kwakare neStudio 7 takundikana kubata sabhuku Godfrey Manemwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vechidiki vanosvika makumi maviri vanotarisirwa kugadziriswa dambudziko rekutsemuka miromo iro rinozivikanwa muchirungu kunzi cleft lip necleft palate vhiki rino pachena pampilo hospital muBulawayo zvichitevera kuuya kwavana chiremba navana mukoti vakabva kunyika yeAmerica. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vari kuwana rubatsiro urwu kuburikidza nesangano reOperation of Hope rinove sangano rekunyika yekuAmerica rinoshanda rakazvimirira rega. Gore rega rega sangano iri rinounganidza vana chiremba pamwe nana mukoti avo vanopa nguva yavo pachena kurapa vanhu munyika dzichiri kubudirira dzakasiyana siyana pasi rose. Muzvare Martha Pamire avo vanove mukoti uye vachibatsira sangano iri kubvira parakatanga kushanda munyika vaudza Studio 7 kuti sangano iri rakatanga kushanda munyika muna 2006 asi range risati ramboba rubatsiro rwakadai muguta reBulawayo.
Chirongwa ichi chiri kubatsirwa neMinistry of Health, Schweppes neveRotary Club nemupilo hospital staff nevari kutibatsira muchirongwa ichochi.
Amai Ramsai Jengwa avo vanobva kwaChivi vane mwana wavo Juliana uyo ane makore mashanu uye ndiye aita mumwe weve kutanga kugadziridzwa muromo wake patanga chirongwa ichi pampilo hospitals vara nhasi.
Ndaitochiki ndaisingakwanisi saka ndinototenda kuti chirongwa ichide charamba chakadero.
Muzvare Chiwedziva vane mwana wavo kuda kwaShehove uyo ane makore maviri nemwedzi gumi uye mwana uyu ndemumwe avo vachagadziridzwa miromo yavo pasi pechirongwa ichi. Muzvare Dziva avo vanobva kuzvishavane vati vakamboedza kuti mwana wavo arapiwe pasi pechirongwa ichigore rakapera asi izvi hazvina kuzobudirira. Muzvare Dziva vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti mwana wavo azowana mukana wekugadziridzwa muromo wake gore rino.
Pakangosvagwa akadaro ndikamboenda naye kuHarare ndikanobhuka ndikadzoka ndikazodzokera ndobva ndawanawo chinzi madokta saacha asisipa akadzokera. Todwa kufara zvisingaiti nekuti hapana mari yaunobvisawo kuti agadzigwe zvinongoitwa free saka todotenda Mwari kuti Mwari une simba nechitiko chakaita seichocho.
Dambudziko recleft lip kana cleft palate nderekuzvarwa naro uye nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dambudziko iri rinowanikwa pamwana mumwe chete pavanhu mazana masere nema kumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 16065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe musikana akapambwa neBoko Haram kuNigeria makore maviri apfuura anonzi asunungurwa. Musikana uyu Amina Ali Nkeki ainge ari pakati pevasikana mazana maviri nevapfumbamwe vakapambwa vari pachikoro zvikakonzera mutauro wakanyanya pasi rose. Amina ainge aine makore 19 apa akapambwa uye anonzi azowanikwa musango resambika kuBono. Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye vari murimi muzvare ruramiso Mashumba vanoti vechidiki vanofanirwa kukoshesa zvekurima. Vanoti vanorima madomasi, mupunga nezvimwe zvirimwa kumarondera vachitengesa kunyika dzekuEurope neAfrica uye vanoti kurima kwakakosha zvikuru uye ndiwo musimboti webudiriro muZimbabwe. Muzvare Mashumba ndosa chigaro vevechidiki musangano reZimbabwe Farmers Union uye vachange vachiita zvidzidzo zvemabhizimusi kuUniversity of Iowa pavachauya kuAmerica. Ngatinzwe hurukuru yavaita nhantungamiri Nkomo weStudio 7 uye kutambira kwavakaita mukana wekuuya kuAmerica.
Mukana uyu wakanaka stereki nekuti vanhu vechidiki kazhinji tinotarisa vanhu vanorima kunge vanhu vasingazowaniwo mamwe maopportunities ekufamba kana ekungotravela kana kuti even yekuenda kune zvimwe zvinhu. Vanhu vakawanda vanongofunga kuti kurima kugara mumunda ende hapana zvimwe. Saka kana uchionawo mukana uri murimi wekutobuda kunze kwenyika uchidzidzawo uchitowedzera ruzivo, zvinoratidza kuti zvimwe kurima chinhu chakakosha sereki kunyanya muno muAfrica.
Ungati vakawanda here vanhukadzi zvikuru sei vechidiki vari kupinda munyaya dzekurima?
Vanhu vechidiki vashoma sitereki. Vashoma sitereki vari kupinda muzvirongwa zvekurima nekuti vanhu vakawanda senge zvandambotaura kuti vanhu vechidiki vanoona kurima kuri kunhu kunobhohwa, kunorwadza. Havana shungu maningi muzvekurima. Vanotoda zvavo kuita mabasa emumahofisi akangodaro daro. Saka vanhu vashoma sitereki vanorima. Saka inini semunhu wechidiki ndinoda kuti atoratidza vanhu kuti aiwa kurima kunopa vamwewo vechidiki mabasa. Saka inini hangu semurimi ndoda kudzidzisa vanhu vechidiki kuti vatarise vaone kurima kuri chinhu chino chakanaka, chakakosha, chinosimudza nyika yedu yeZimbabwe. Musatarise kurima kuri kurima kuyekwa kwaiitwa nanasekuru kudhara vairima nemapadza vachirima zvinhu zvisingadzose, asi ngavatarise kurima seindastri yakakura ine zvakawanda zvaunokwanisa kuita. Unogona kunge uri iye munhu akadzidza zvefinance kana zvemarketing, bati zvawakadzidza zvezviya zvinobatsira muagriculture.
Zvii zvauri kutarisira muchirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi?
Inini hangu ndiri kutarisira kuva nenguva yekutasa yekudzidza, kudzidza kuti nyika yeAmerica inoshanda sei. Ivo isusu vekuZimbabwe tingadzidze sei kuti titase titoro matechnologies ari kumberi kwezvatiri kushandisa tikwanise kumaadopta mumwe muchi muZimbabwe. Nenguva yekutidzawo kubva kune vamwe vangu vari kuenda tichikwanisa kucreata manetworks ekuti tizokwanisa kutase kuzodzoka kuZimbabwe kuti tivake Zimbabwe yedu.
Muzvare ruramiso Mashumba vanove mumwe vechidiki vakananga kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vachitaura parunare nhantungamiri Nkomo weStudio 7 vari kumarondera. Muchikamu chedu chatunoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita rombo rakanaka rekuita hurukuro namukoma Dama Jokonya avo vari kugara muJohannesburg kuSouth Africa asi vachibva kumadziwa mudunhu reMashonaland Central. Mukoma Jokonya vanoti mushure mekuona kuoma kwezvinhu munyika muna 2007 vakazofunga kuronda tsoka dzezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zvabuda munyika zvakananga kuSouth Africa, uko vakasvikowana basa rekutyaira magonyeti. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinhu kufamba zvinodependa kuti iwe munhu wauya muSouth Africa mukanangana nezvipi. Kana une zvaukatarisana nazvo kumusha kuti ndoda kusenza ndikabve ichi neichi neichi, une magozi akwaunawo ndozvaunenge wakatotarisana nazvo, but zviri kungoti remei mazuva ano nenyaya yekuti US rakuwadza randi pamutengo apapa. Tiri kusenza zvedu asi ndezvokungokiya kiya kuti marori atiri kudhiraivha mari yedu irikudyiwa nerandi nenhine US dollar.
Saka kambani yamuri kushandira ndeye munhu wekuZimbabwe here kana kuti ndeye muSouth Africa makare?
kambani ndiyemu South Africa makara asi murungu wedu anotaura kuti akakurira kuZimbabwe.
Tichitarisa mashandira amunoita, mungatsanangura kuti munoshanda sei basa renyu, nekuti vanodrive matraka aya kana magonyeti tinonzwa muchifamba nzvimbo dzakawanda nekuita zvakawanda.
Isusu kambani yedu mashandira atinoita malodzi edu ndeZimbabwe neZambia. Mashandira atinokoitawo isusuwo tinotakura zvakasiyana siyana kubva muJoburg kuenda muHarare kana kuti kuZambia. Ndomafambiro atinongoitawo dzinguvawo. Isusu yedu kambani generali haadi zvake zvokuti tipfuure nekuHarare kuno West Time, asi ukanga wamukumbira unoenda nekumba, kana une problem anokutenda nekumba kwacho. Ndomasenzera atinoitawo isusu.
MuSouth Africa pakamboita nguva yakaita dambudziko zvisara zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika nenyaya yemagwaro ekuti mugare munyika iyi kana mapepa ekugara imo mapemita, imi makakwanisa here kunge muchawana?
Inini ndofunga zvandikaita ndakangoti mukei ndakazvigadzirira. Pandikaenda 2007 ndakabva ndangotanga nepemiti pavakaita dzemahara dziyedzi, ndanga ndine imwe yangu isiri yemahara. Ndiya ndikarenyuwa yekutopera gore rineri.
Ko mhuri iripi mukoma Jokonya?
Inini mhuri yangu mukoma Jonga iriko kuHarare uko. Ndakangogara ndati inini togarira kumusha, nokuti ndaionawo kugara kwachona mumataunzi machemomomo taisandiitira purasi. Ndaya ndakagara ndikati inini vangu bheta vagari kuZimbabwe, vangu vatori muHarare.
Matambudziko amungataura amuri kusanganawo nawo sekugara kwamuri kuitawo muri kuSouth Africa mhuri iri kuHarare?
Matambudziko atiri kusangana nawo kaiwayo yekutiwo une nguva usingaone vana, especially kana uchiita mashandira tete ekuti unoita bypassi kumba. Ndo matambudziko atiri kusangana nawo. Pakushanda kwacho, kushanda hedu hatina problemu naye murungu yekuti tinganyanyochema maproblemu. Ukada kunyanya kuongorora zvemaproblems kuti murungu azonitedzera zvakati, kushanda kwacho kungatozokunetsa, unongotamba iri kurira kuti ndongoita zvavari kuda kuti tisande.
Saka munowaniswa mazuva ekuzorora here kana leave?
Pedu pakambana apa ukada leave anokuti apraya. Maofu hakuna maofu, ofu ungatore ofu, asi ukapiwa lodhi yekuenda kuHarare anokuti you can have 2 days kumba. Rechitiri racho usumuka uzo zvaa kuti itawo iye zvinezvi.
Mune zvirongwawo here zvebudiriro zvamuri kuitawo kumushato?
Inini kunyepa handidi, handisati ndambopinda muzvirongwa zvakadaro zvebudiriro, nenyaya yekuti nguva yacho haritorina. Prasi isusu teitochema mari dzedu kuti dziri kurohwa nemahetsi ekuchinja pamacrossroads apa. Saka kuti izvozvo zvingatoda pamwe vanenge vana aksesi yokutiwo vanogona kubata madonors emberaiji. Haikona kwatiri wokuti inini ndikarodha ndatobva ndatoenda. Nguva yacho vanoa handichati ndambozvika ii.
Vanga vari mukoma Dama Jokonya, vano vechizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muSouth Africa, vari paRonare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekunze yevanhu vari kuti havasi kufara nedanho rakatorwa nebazi rezvedzidzo rekuti vana vechikoro vaite mhiko iri kudaidzwa kuti National Pledge uye kuratidzira kwaitwa nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp muchitipa muchishandisa nhamba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. MDCT inokwira kumatare edzimhosva muBulawayo ichida kuti dare risendeke parutivi danho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato iri mukupera kwemwedzi uno. Vechitendero chechikristu vanoratidzira muHarare vachiti havadi kuti vadokora vaenderere mberi neurongwa hwavo hwekumanikidza vana vechikoro kutora mhiko mazuva ose.
Sabuku akarova nengo MDC kumudzi opika kwemwedzi misere achiita basa pachikoro chechingwena primary school. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu anokuoneka ine rufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwe na Chris Gande na Marvelous Mutanganya uye.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 18th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Here are our top stories this evening.
Representatives of various church denominations stage a protest over the newly introduced national pledge.
Who is no corner to go against the Constitution?
Many human rights groups say Singapore and Indonesia should halt the imminent execution of at least 15 drug convicts, including Zimbabweans.
What is really irritating at a personal level is the fact that you have governmental authorities in our country who do not seem to know that this is happening.
Some economists say Zimbabwe needs foreign direct investment and not bond notes to revive the crumbling economy.
The issue of the bond notes is not something that should be imposed on us.
And hundreds of people, including Zimbabweans living in Canada, have been displaced by raging wildfires.
Just being an evacuee, it means you are not in your natural place, you're not at your home, so there's that lack of comfort.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Members of various church denominations staged a peaceful demonstration in Harare today, expressing their dismay over Zimbabwe's newly introduced national pledge that is being forcibly recited by school children. This came at a time when street traders also picketed at the Harare City Council offices, demanding that municipal police should stop confiscating their wares. Reporter Thomas Chiripasi has more details from Harare.
More than 300 placard-waving members of various churches under the banner of an interdenominational group calling itself Prayer Network of Zimbabwe marched in Harare Central Business District demanding that the Minister of Education should halt the reciting of the National Pledge, which has been allegedly imposed on Zimbabwean children. Leader of the network, Jacob Ngarivume, who is also the president of the opposition Transform Zimbabwe Party, told the protesters outside the ministry's offices that the National Pledge violated their constitutional right to freedom of worship. Farai Makue, chairperson of the Prayer Network of Zimbabwe, echoed the same sentiments.
Who is no corner to go against the Constitution?
A student who declined to be named in fear of being victimized claimed that some teachers are beating up children that are refusing to recite the National Pledge. The demonstrators, who were carrying the Holy Cross and singing church songs, failed to meet Primary and Secondary Education Minister Lazarus Dokora, who was said to be attending a meeting elsewhere. However, the protesters met some education officials who received their petition. Some of the placards read, "No to Satanism." Acting Permanent Secretary in the Ministry, Peter Muzavazi, who received the petition, told the demonstrators that his ministry would respond to their concerns after meeting with Dokora. Zimbabwe's Chief Justice Godfrey Chigausiku recently dismissed an urgent chamber application by the Zimbabwe Lawyers for Human Rights to stay the reciting of the National Pledge in schools until the court makes a ruling on the case. The Constitutional Court will only hear the matter in June. The National Pledge reads as follows in part, quote, Almighty God, in whose hands our future lies, I salute the national flag, respecting the brave fathers and mothers who lost lives in the Chimurenga Umvukela, end quote. In a related development, some vendors staged a demonstration at townhouse today, demanding that municipal police should stop confiscating their goods. Chairperson of the National Vendors Union of Zimbabwe, Sten Zorwadza, said street traders were not happy with council officials who were confiscating their wares.
We want them to give us a day, a date, time, when they will stop confiscation of goods. If they do not do that, we are going to pursue other avenues.
Council spokesperson Michael Chideme told the demonstrators that vendors should trade at designated points to avoid the confiscation of their goods.
There's no going back on that issue. You know, we need order in Harare.
Chideme told the vendors to put all their concerns in writing, promising that council would seek to address all their issues. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Many human rights groups are calling on Singapore and Indonesia to halt the imminent execution of at least 15 drug convicts, who include four Chinese nationals, two Nigerians, two Zimbabweans, one Senegalese, a Pakistani, and five Indonesian nationals in Indonesia. Indonesia Chief Security Minister Luhut Panjaitan told journalists recently that the executions could take place any time. Human rights groups opposed to the move are the Anti-Death Penalty Network Asia, Center for Prisoners' Rights Japan, Community Action Network, and Free Community Church of Singapore. International Commission of Jurists, or ICJ, and others have condemned the planned executions. Effort to get a comment from the Minister of Foreign Affairs in Harare for the Zimbabwean Embassy in Malaysia were futile. But Africa Director for ICJ, Arnold Tsunga, tells Studio 7's Blessing Zulu that the death penalty must be abolished worldwide.
I have never believed that executing individuals is a solution to containing criminality. But before I even get to that, my concern is that out of those 15 individuals, we have two Zimbabweans who are likely to be executed anytime now, either in Singapore or in Indonesia. And what is really irritating at a personal level is the fact that you have governmental authorities in our country who do not seem to know that this is happening, or if they know, they don't share with the general population of Zimbabwe that Zimbabweans are being executed in foreign lands, and what it is that the government has done to try and represent our people so that they can at least receive fair treatment and that they be saved from the gallows.
But some Mr. Tsunga might say the government has no legal leg to stand on and challenge these executions simply because it has no jurisdiction whatsoever when it comes to crimes that are committed, say, in the Far East.
You see, the problem with Zimbabwe is that it's more than just a question of diplomatic relations and the ability of the government to intervene at law. It's a question of the fact that the structural causes that are making Zimbabweans become exposed to this type of vulnerability, that's a thing that finds itself squarely on the doorsteps of the government.
Africa Director for ICJ, Arnold Tsunga, speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Johannesburg, South Africa.
While farming remains the mainstay of Zimbabwe's economy, many youth are opting for rare office jobs ahead of a career in agriculture. But that cannot be said of Ruramiso Mashumba, a Marondera horticulture farmer who is among 60 young Zimbabweans taking part in the Mandela Washington Fellowship Program this year. Ruramiso, who exports her produce to European and African countries, says there are many opportunities in farming that young people can exploit. She travels to the U.S. together with other fellows next month and will be based at University of Iowa studying business. Ruramiso tells reporter Ntungamili Nkomo the Mandela Washington Fellowship will empower her to take her business to a whole new level.
Being chosen out of thousands of people to attend a big fellowship like the Mandela Washington is really a great honor. It's an incredible opportunity, and I'm looking forward to it.
More than 4 million people are facing food shortages in Zimbabwe as a result of the ongoing drought. There were no rains. How are you dealing with that situation as a farmer?
It has been not the best of years, a very bad year, and a lot of people, yes, have lost a lot of crops. But I think one thing that we need to work on as a country is to be able to disseminate information so that people will plant when there is better rains than when there was nothing, and also just advocate for people to start looking at conservation agriculture and also drip irrigation, because I don't think it's sustainable anymore in the days that we're living to plant without any irrigation.
And would you say there are many young people, especially females like yourself, who are venturing into farming?
Very few people venturing into farming, because the image of agriculture has always been known to be something that is tiresome and something that is not exciting, because people don't want to move in a rural, because I live in a rural community, so people don't want to move to a rural community where, you know, infrastructure is not as great as it is in the cities, access to so many things is not as great. So, and also there is also the mentality of traditional agriculture where people till with a hoe, a hand hoe, and it's so labor intensive and they don't really get returns. So I think that sort of image is in a lot of young people's minds. That's the reason why they don't want to go into agriculture. So we really need a lot of advocating to show people just the opportunities that are available in agriculture.
And what advice can you pass on to other young people on that front?
Agriculture is a big industry. Agriculture, we need food. Every single day we eat food. We are buying food from supermarkets. That shows that there's a continuous demand. And as long as mankind exists, there will be a demand for food, meaning that there is opportunity in agriculture.
Mandela Washington Fellow Ruramiso Mashumba, a young farmer based in Marondera. She was speaking on the line with reporter Ntungamili Nkomo. A delegation of Zimbabwe's House of Assembly, led by Kindness Paradza, chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs, is on a week-long study tour in Palestine. Paradza tells Studio 7 what they hope to benefit from this visit.
We are here on a fact-finding mission to find out the extent of the atrocities which are being committed by the Israeli government on the Palestinian people. There was an Oslo agreement that Palestine must have some sort of self-rule in the West Bank as well as the Gaza Strip. So here, we are here in West Bank, a part of Palestine. And what we are seeing here is unbelievable. We have seen that the Israelis are constructing settlements.
What are you hoping to achieve from this visit, and how important is it for Zimbabwean parliamentarians to be exposed to other parliamentarians internationally?
We are grateful that Zimbabwe is now recognized in Africa and all over the world as a big power in terms of diplomacy and so forth. That's why we are here. And what we are going to do is that we are going to collect this information we are collecting here, and we are going to put a motion in Parliament to alert the international community that the atrocities are still continuing here in Palestine.
That was Kindness Paradza, chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Relations, speaking with Studio 7 from Palestine. Meanwhile, some women parliamentarians and men continue with a protest in the House of Assembly, where they are sitting on the floor expressing anger of human trafficking. The women have been angered by the way Zimbabwean women who were trafficked to Kuwait by employment agents were abused by so-called employers. Beata Nyampinga, ZANU-PF Goromonzi West lawmaker and chairperson of the Parliamentary Gender Committee, speaks with Studio 7 about the protest.
all the men and women, we are all coming together on this motion that our people do need to have gone through that. Our people need to be helped in this way and that way. Different contributions are coming up, very strong contributions coming up on this debate. And actually yesterday, when we closed Parliament, there was no quorum, and the MPs have requested that we reinstate the motion back on the order paper, which we have done today. And I think with the speakers in doubt, if tomorrow the debate will continue and maybe to even give them first priority, knowing how passionate our speaker is with this case.
What is your end result? What are you hoping to get?
As many contributions as possible. And also, out of those contributions, we might have new recommendations that we might add to the prayer of this motion, and we have the government to respond so that we have a way forward. The Minister of Home Affairs and other relevant ministers that have been mentioned on the motion that are part of the interministerial committee will be ready to respond. And once they respond on our recommendations, that's the way forward, and we wait for implementation.
That was Beata Nyampinga, ZANU-PF's Goromonzi West lawmaker and also chairperson of the Parliamentary Gender Committee, speaking with Studio 7 from Harare.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Metum Wave and on the 4930 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
Coming up,
wildfires affect some Zimbabweans living in Canada.
One of the 200 abducted Chibok girls has been found in a forest in Nigeria.
And economists say bond notes won't fix Zimbabwe's ailing economy.
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
Nigeria's military said today that it has rescued one of the 219 schoolgirls abducted by Boko Haram militants from the northeastern town of Chibok over 2 years ago.
Former U.S. Secretary of State Hillary Clinton and her sole rival for the Democratic presidential nomination, Vermont Senator Bernie Sanders, split two state nominating contests yesterday, leaving her closer to clinching the nomination in 3 weeks.
And Islamic State militants have executed at least 49 people, including captive fighters, political opponents, and local accused of sorcery since February of last year in Libya's Mediterranean port city of Sirte, the terror army's largest stronghold outside Syria and Iraq, according to a report released today by an international rights group. A self-employed Zimbabwean Mtokozi Sendlovu living in Canada's Fort McMurray City in Alberta province, devastated by ravaging wildfires, says he is among thousands of people that have been displaced by the inferno, regarded as the worst in living memory. Ndlovu and three other family members are now living in Edmonton City, about 450 kilometers away from his home. They are now getting state assistance in catering for their daily needs. At the moment, Ndlovu is currently unemployed and hopes that one day he'll return to Fort McMurray, which has been declared a no-go area by the government. Indications are that up to 1,000 Zimbabweans have been affected by the fire that started almost 2 weeks ago. Ndlovu had initially put the number of affected Zimbabweans at between 150 and 200. He speaks to Studio 7's Gibbs Dube about the wildfire.
Just being an evacuee, it means you are not in your natural place, you are not at your home, so there's that lack of comfort that is there. But the nature of it is you're facing a disaster, so you just have to hang in there and hopefully things will be all right sooner than later.
So briefly, tell us about how you were told to leave the city.
The city is it's in Alberta, and it's about a little over 400 kilometers away from Edmonton, which is north of Edmonton. So there were a bit of fires, I'll say, on the Sunday prior to the city catching fire, which is about 2 weeks ago. So on Monday and Tuesday, the fire started really growing big, and the only hope was that they can control them while they are still on the other side of the river. But unfortunately, on Tuesday, the winds grew, and I'm assuming the sparks managed to jump to the other side where there's lots of homes and subdivisions there. So once the fire was over on the other side, it sort of the houses caught fire, and it was just it just continued to keep burning and catching on to the next and following subdivisions as well. Some were completely razed to the ground. My house personally wasn't affected. I'll say what I know from the maps is that it is the structure is still up. I don't know the rest of it, whether it's still good enough, but it's still standing. And there's quite a bit of Zimbabweans in the community. So I'll put, this is a ballpark figure, maybe between 150 to 200.
And now in terms of mortgages, I'm told that you are not paying anything right now, and you're being assisted by government to actually stay in a hotel or somewhere. So what are you going to do with your mortgage since you bought that house?
For most mortgages, there's been a little bit of a reprieve from the mortgage companies and banks. They have sort of offered people to maybe hold a bit on the payments until the things are clear or until they build back their lives. So that is what is sort of happening. And basically, most of the companies have given that. And in terms of living, I would say the cost is really high. So the government did chip in. But basically, you also have to have some out-of-pocket expenses.
So right now, where are you and your family?
We're in Edmonton, Alberta, and just as before, we are paying for most part for ourselves, insurance, and a little bit of assistance from the government.
So is it a hotel or is it sort of like a camp or something like that?
No, I'm in town. We're renting a place.
And when are you going home?
That is uncertain. Right now, the government will tell the people when to go back. And the fire is still burning, uncontrollable. So right now, it's not really safe. And they have to fix the infrastructure. So that's your water, your sewer, and electricity, and things like that. So for now, I do not know. And it's a guessing game. Kind of when everyone is going back.
And in terms of work, what is going to happen?
Right now, I'm not 100% sure what that means. But, and again, for most people who are working out in the camps and all sites, the work was sort of, it had already started again. But because the fire increased, so they put in a short stop order kind of thing.
That was Mtokozi Sindlovu, a Zimbabwean displaced by wildfire in McMurray, Canada, speaking with Studio 7's Gibbs Dube from Edmonton City. According to the International Organization for Migration, the Zimbabwean community in Canada is estimated at 50,000, concentrated in Toronto, Calgary, Edmonton, Hamilton, and Ontario.
Business people and economists say President Robert Mugabe's government must take drastic measures to revive the country's economy but they do not support the recent policy measures announced by the Reserve Bank of Zimbabwe, which include the introduction of an export incentive paid in bond notes and cash withdrawal limits, among other issues. What could be the impact of bond notes on Zimbabwe's economy? Our correspondent Ivan Chifera has the details from Harare in the second edition of a three-part series on Zimbabwe's economy and the way forward.
Reserve Bank Governor John Manguja says latest policy measures are meant to boost industrial production, plug foreign currency leakages, and ease pressure on the United States dollar. He says the bond notes, which are designed to bankroll the 5% export incentive scheme, would be leveraged on a $200 million loan facility from the African Export and Import Bank.
The purpose of bond notes is to deal with an incentive for exporters. But I think people are now confusing that the bond notes are coming here to cater for cash shortages. No, there's no relationship. This is an export incentive scheme, and we are so happy about it.
Speaking at a meeting organized by the Zimbabwe National Chamber of Commerce to review the Reserve Bank of Zimbabwe's new policy measures, business people and economic experts said they fully supported the central bank's efforts to boost local production and exports, but were totally against the introduction of bond notes. They said printing bond notes was like bringing back the Zimbabwe dollar. Confederation of Zimbabwe Retailers President Denford Mutashu said they can only support bond notes if the coupons won't be used as a way of reintroducing the Zimbabwe dollar.
The issue of the bond notes is not something that should be imposed on us. We are quite happy that the RBZ governor is actually consulting quite extensively and has engaged us to find out what could be the implications.
Love Mo Mukono of Mukonitronics, which exports electrical goods, said the central bank should not introduce the bond notes as business and ordinary citizens have no confidence in the so-called printed money.
We need to protect our market, but we have to be clever about it. But at the same time, I would like to ask the governor, please, to reconsider printing any more money that has Zimbabwe bed on it before we agree.
Zimbabwe Investments Authority Chairman Nigel Chanakira said if the new policy is not revised, that is likely to undo the authority's attempts to promote investment.
We certainly have made headway, as you know, with the foreign direct investment. This recent development over the past month, I've been aware, I've just come back on promoting investments. It sent jitters, and so we need to send a very clear message to investors with regards to what we're doing.
Economics Professor Ashok Chakravart, who is working with the government in its efforts to improve the ease of doing business in Zimbabwe, said it was not necessary for the country to introduce bond notes as a way of revitalizing the economy.
In my opinion, the route is not to issue the bond notes that is unnecessary. The right way to do it, in my view, as has been done by other countries, is that when you give a 5% export incentive, let's take it in the case of Zimbabwe, we have $4 billion in exports, we need about $200 million. So where do we get that $200 million? We follow the route that is suggested by basic economics, as the governor has said, which is that is we put an import tax.
Another economist, Brains Muchemwa, noted that it was not advisable for the central bank to force people to use currencies they did not like.
Currencies have to compete for relevance, and there is no currency that should ever be imposed on a people that are not interested in the currency. And I think the same would have to happen on the bond note. The bond notes would not need to be imposed on the market. The market should actually be free to accept or to refuse the bond note. And I think that is the only way in which a currency can actually be accepted.
Business executives also raised concern over government's huge wage bill and its failure to address corruption, which they claimed was scaring investors. Economist Masimba Manyanya expressed similar sentiments, adding that there was no commitment from government to fight corruption.
The IMF is very clear. Government is not moving an inch on the issue of corruption. There's so much talk about it, papers, even the Anti-Corruption Commission itself was found to be corrupt. Now, you know, where else can we go?
Zimbabwe National Chamber of Commerce Vice President Divine Lukula appealed to the central bank and the government to consider industry's concerns in order to come up with policies that would attract rather than stifle investment. Manguja said the recent approval of the country's debt payment plan by the International Monetary Fund and other finance institutions would boost the country's re-engagement plan and improve investment opportunities. Despite such positive moves, Chakravat said there was still need for clarity on the indigenization program, which needs amendments that would attract foreign direct investment. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
Thanks, Ivan. And remember to tune in for Studio 7 live talk when our hosts Blessing Zulu and Gibbs Dube will be talking with listeners and experts about a protest in Harare today over the national pledge.
Now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.
And please remember to join us at 7 every evening for news in three languages and visit us on the internet at www.studio7news.com. For more on our top stories, you can send us an email to studio7@voanews.com or text us at the following number, 001-202-465-0318. That's it for tonight, folks. My name is Chris Gande. Good night.
Siyabonga Chris Lomavela si lichana njani mthwakazo omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
uthatha abantwana bethu esabazala sazitshela ukuthi sizabakhulisa ngemithetho yani ethu yesintu noNkulunkulu esimkhozayo kodwa yena uyangaleka phandle ngemva kwethu athatha abantwana abakhonzise izithombe lokho kusizondisile and sizitshela ukuthi thina kumele ukuthi lokho sikuqede
Abokholo lesiKristu batshengisele eHarare besola uhlelo lukahulumende olubamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze iflag.
Ngiyazi ukuthi kulabantu abaningi aba-applyela into leyi and balutshwana bakhethiwe. Ingakho lami ngikubona sekuyinto enkulu kakhulu.
Omunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship umnumzana Velile Dube uthi ukhangelele ukuthola ulwazi olujulileyo phansi kwalolu hlelo. Abenkampani iCocash bemanyene leMTN Mobile Money eZambia sebesungule indlela elula yokuthumela imali phakathi kwabantu emazweni omabili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abokholo lesiKristu abaphansi kwenhlanganiso yePrayer Network Zimbabwe batshengisele eHarare namhla besola uhlelo olusungulwe ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora olubamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Kubika uMavis Gama.
Abakade betshengisela labo behlabela ingoma ebihlatshelwa ezikolweni besedlula phambi kwedale lephalamende belubhekise emahofisini kaphathintambo wezemfundo. Ube ngekho uDokora ebikwa ephandle kwelizwe ehambe ngezomsebenzi kodwa isimanga ebonakale emsakazweni kamabonakude weZBC endabeni zemini ekhuluma ngodaba lunye. Ugwalo lwezikhalazo lwamukelwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele umnumzana Peter Muzawazi. Bebekhona abafundisi abavele kumabandla ehlukeneyo ezokholo lesiKristu elizweni ogoqela umfundisi Reason Mandla Nkosi Ngwenya othi leli nyathelo leyisa uZulu lokungamhloniphi.
sizondile kakhulu ngoba sizizwa ngokuthi umuntu uye wasidelela. Uthatha abantwana bethu esabazala sazitshela ukuthi sizabakhulisa ngemithetho yani ethu yesintu noNkulunkulu esimkhonzayo. Kodwa yena uya ngale ngaphandle ngemva kwethu, athatha abantwana abakhonzise izithombe. Lokho kusizondisile and sizitshela ukuthi thina kumele ukuthi lokho sikuqede.
Wasola lokwenza kwamzabazi obamukele ngokungahloniphi kusobala ukuba akakuthathi ndiva abeze ngakho.
Okunye esikubonileyo ukuthi even nalo kade emele laba bangekho kukhona azitshela khona ukuthi ngamanye amagama mhlawumbe uzama ukulungisa ukuthi into zihlale zinjalo zingajiji. Ngokumlalela kwami mayikhuluma ngibone ngathi kukhona ubukhruku ubutsotsi anabo azitshela ukuthi ha laba bantu asibasuseni lapha njengoba bazoba ngumsindo. Kodwa umlayezo enginawo nayikuthi into le ayisoze ime until size sithole ijustice.
Kube lokuxokozela lapho inkokheli ye-MPZ ibikela uZulu obeme phandle ngesiphatho sikamzawazi lokuthi uthele uzamiswa lolu hlelo okuyinto ayilanduleyo, bese kubangisanwa i-loudspeaker umzawazi efuna ukuqondisa lokho kodwa akalitholiswanga ithuba sekukhutshwe amabhatri kuspeaker. Bekuhlatshelwa ingoma ezehlukeneyo zokholo kanye lalezo ebezisola uDokora. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje inhlanganiso yabalwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise ephatheke ekutshengiseleni kwanamuhla ithi abazali kakumelanga bavumele abantwababo ukufunga njalo lokukhonza iflag. Sixhume isiphathamandla salenhlanganiso uNkosazana Makoto Ngamahlangu.
Siyananzela kuyathi lokuthokoza ukuthi khona abantu abaningi sebekunanzela sekuhlanganisa abantu abo. Yikho kona ukuthi funa ukuthi uDokora ayakuthokozela isikhathi esiningi khona. Senza la matitsha ngoba sesibusuke kwezikomiti amatitsha aziyakhe kwenze ase-recite iplate nebe bodwa abakusika abantwana abahambayo. Abazali abaningi sekhaliphile asisahambisa abantu abathi kuma-assembly. Esinake esikhangelele ukuthi ngomlimi ngokumatha kwalamhla ifakelamhla kuzamile bakhulumisane nakho ngoba sigcine eliphalamente ukuthi phalamente yamele bento iyakhuluma ngalo mdaba nawe uDokora Themba izile lanxa engayingezwayekele kodwa ekucineni okuqakathekileyo ukuthi abantu abasakhatheki sebesalisa abantu ababo ubahlabela lama-teachers uyazesadala ama-teachers kutshobala ukuthi into le ayifunwa ngabantu uzulu kavumelane laye and asifunanga khonapho futhi esikhulumisa abahlambe ngakungathetha ukuthi khona ngensondo kume sifondo sele sikhuthaza abazali abaningi abangeni emacaweni lapho ukuthi hayi bo nifanele ukuthi abantu abana yenze into ezivulala ukholo lwabo bezivulala ingqondo zabo nempilakahle yabo.
Ungathi abantwana abaningi kabasathathi yini isifungo lesi ezikolo?
Lapho umbiko sifike khona abantwana abaningi abasathathi lo mbiko wakhuluma le makhaya abakade bekufonele ukuthi uyozakenzela umsakazo wenu behlelelile abazali amafidbeki esiwathola lo so lani kuyasincedisa ngokuthi sikhulumelane ngedaba lelo ngalaninganeselelisa abantu abaningi bakuzisesile wasahambi abusakwenza amapleti lokho abantwana abaningi qala kuthi uma ubona abantwana bedlala ngamabhuku seziplei kathi sebekhuza nabo nabodwa abantwana.
UNkosazana Makoto Ngamahlango isiphathamandla seWoza.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abenkampani ye-EcoCash sebemanyene labe-MTN Mobile Money eZambia basungula indlela elula yokuthumela imali ngomakhalekhukhwini phakathi kwabantu emazweni womabili e-MTN Money Wallet. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wohlangothi lwe-EcoCash uNkosikazi Natalie Jabangwe Morris ekhuluma emkhosini wokuphawula indlela entsha owenzelwe eMikhlis Hotel uthe lokhu ngokokuqala ukwenzakala emazweni angezansi kwezwekazi le-Afrika. Ube khona laye umkhokheli we-MTN Mobile Money yakwele Zambia, umnumzana Wane Ngambi, onqome lumanyano ethi uzosiza uzulu wamazwe omabili. Isiphathamandla seyikhokheshi umnumzana Gordon Pemba uthi leli cebo lize ngemva kokukhalaza kwezizalwane zeZimbabwe ezikwele Zambia.
So lokhu kwase kubangela ukuthi khona badeposite izimali emabhanga kumbeni bathumezele izimali ngamabhasi besuke izimali zankhona zivele Zambia zibuya ngapha eZimbabwe. So yikho lapha esabona khona ukuthi hayi asihlanganeni le-MTN Mobile Money yaseZambia le-EcoCash yangapha eZimbabwe ukuthi khona sikwanise ukuthi abantu bathumezele izimali through their mobile phones besebenzisa amaline abo awe-MTN and bethumezela imali directly into an EcoCash wallet yomuntu wabengapha eZimbabwe. I-partnership yona leyo imayelana ngakhonokho.
Ukhuthaza uZulu Pemba ukuba akangathikazi ukuyisebenzisa lendlela ngoba ilondolozekile, engesabi ukuba imali izontshontshwa loba ukulahleka.
Njengoba libona la muntu khona ngiyaswela amazwi ukuthi ngiyichasise sithini, but mina njengami angaze embambe imali ezandleni zami. I think okwenyanga eziningi njengoba saba le cash crisis eZimbabwe. Mphonga uhamba nje ngitelefoni yami, ngihambe lapho engihamba khona, ngitransacta ngefoni, ngibhadala amabhili ami ngefoni, ngithenga amagoods ami ngefoni. So uZulu waseZimbabwe laye ngimkhulezele ukuthi senze njalo, singazazikhathaza indaba zemali.
Abe EcoCash laba bathi bazaqhubekela phambili bebumba imanyano efanayo kuwo wonke amazwe lapho izizalwane zeZimbabwe ezikhona. Kunje sebenze lobu budlelwano laba mankampani abomakhalekhukhwini emazweni alikhulu lamachumi amahlanu 150 umhlaba wonke. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Omunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship umnumzana Velile Dube uthi ukhangelele ukuthola ulwazi olujulileyo phansi kohlelo lolu oluzamphathisa ekusunguleni ibhizimusi lakhe. UDube ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamashumi ayisithupha abazayo eMelika ngenyanga ezayo ukuze qhuba izifundo eziphathelane lezamabhizimusi kanye lobukhokheli. UDube yena osebenzela inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce uthi uyathokoza kakhulu ngokuba kulolu hlelo.
Ngiyazi ukuthi kulabantu abaningi aba-applyela into leyi and balutshwana abakhethiwe, ingakho lami ngikubona sibili kuyinto enkulu kakhulu.
Kuyini okhangelele ukukuthola kulolu hlelo?
Ikakhulu bengikhangelele ukuthola ukufunda. Ngifuna ukufunda indlela abanye abantu komunye kumbe ngithi kwesinye isigaba somhlaba indlela abayenza ngayo izinto zabo, ibhizimusi abaziphatha ngayo, nakanye nje ukuthi bona benza njani izinto zabo. Kakhulu yikho engifuna ukufunda lakho. Futhi nxa uzohambile, as they say, ungahlavela uzabona abantu and i-exposure iyavula ingqondo, iyakhalipha njalo nje. Futhi ngifisela ukuthi lami ngivuleke ingqondo kakhulu ngokuya khona kuhlelo lolu.
Ibhizimusi bani okhangelela ukulisungula?
Mina bengikhangelane lokuvula ibhizimusi eyezigqoko. Ngilothando lwezigqoko, ikakhulu izigqoko zamadoda. Ingakho mina ngibone ithuba lokuvula le ibhizimusi eyezigqoko ngoba kaningi isigqoko engiyabe ngizifuna akutholakali esitolo. Ngicina ngisiyathungisa kubo-tailor. Khonapho-ke abanye abake bambone ngigqokile bathi, ha, isigqoko sakho sithethe ngaphi? Ngiphinde ngicacise ukuthi hatshi, akungeke wasithenge esitolo, sithungiwe. Kukhanye kubachaza abantu befisa ukuthi labo bathungelwe isigqoko zona lezo. Yikho okwadala khona icebo lokuthi mhlawumbe ngingaqala lebhizimusi yezigqoko. So it will mainly be custom-made men's clothes from amasudu, amayembe, ama-golf shirts, amabrugwe, konke njalo nje kugqokwa ngamadoda siyabe sikwenza. Ngifisela ukuthi ngiqalise inkampani eyabe ithunga lezo zigqoko eziyabe zimayelana ngamadoda kuphela.
Umnumzana Velile Dube ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka, njalo usebenza lenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce. ku live talk lamuhla sikhangela ukutshengisela okube khona eHarare abezinkonzo labantu abayenhlanganiso ezijiyeneyo besola uhlelo lwe-National Pledge. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wamantombazana athunjwayo ngabalwa becatsha abeqembu labesimuslim eledlulisa amalawulo ele Boko Haram ubikwa esehlengiwe ngabezomvikela kulelo lizwe. Lo ntombazana wathunjwa labanye abangamakhulu amathathu esikolo ngo-2014. Abalikhulu benelisa ukubaleka kodwa bedlula amakhulu amabili lokhu bengaziwa ukuthi bangaphi. Lokhu kungakhanya ukuthi eleBhilithani ngempela lizaphuma na kumanyano we-European Union lanxa abeGermany ekade bezithulele isikhathi sonke lesi sebesithi kungcono liziphumele kulumanyano. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lomnumzana Mthokozisi Ndlovu ohlala eFort McMurray ekwele Canada edolobheni elibhidlizwe ngumlilo omangalisayo olokhe usidla ubhedu esabelweni seAlberta. UNdlovu ngomunye wezizalwane zeZimbabwe ezifika phosi amakhulu amabili ezithuthe edolobheni leli elidilizwe ngomlilo lo ocatshangelwa ukuthi kawukaze uhlasele leso sabelo kanje selokhe sabakhona. Asizweni exoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngathi kwaqalisa ngesonto igama liqalisa ukuchambijana. Sithe siqalisa ukuchambijana kwangani siyathasiwe sekho sikhangelela ukuthi kuzahamba njani. And then ngolwesibili umlilo wasukuqala kwaba lomoya umlilo wasuvutha kakhulu ukuthi awusakhontroleki. Kuthe kunjalo wasusecela ngaphetsheya komfulile idolobho lethu liphakathi kwemfula. Sithe seqele ngale komfula yasiqalisa nje ukulumathisa izindlu zikhonapho. Bangani bathi abantu abahlala eduzane ku-subdivision yokuqala besondele phambili ngangale kwenye ntsha. But laethe silumathile sasekuthiwa hhayi kwangcono abantu abaningi abasedolobheni besuke beqonde entshonalanga khatshana lokhuzeni lapho kule abantu abahlala emakhempu ema-oilini khona.
Wasekuhamba njani ke jaha?
Akuthe kunjalo kwaba lesiphithiphithi sabantu abaningi kakhulu bekho abanye beqonda khona labanye besehla bebuya ngapha elokhuzeni edolobheni elikhulu le-Edmonton. Thina sathola ukulala khona ngale camp yasephezulu okuthiwa ilokhuzeni i-Black Sand. Savuke ekuseni-ke kekho idolobho lekho lisitsha sasesehla sibuya ngangapha elokhuzeni e-Edmonton. Abanye babalekela baqonda ngangapha eceleni kwese kubo enzakhe landlani kungaphansi but eduzane kwe-Fort McMurray.
Yes, singathi wena wawule ndlu yini khona ngale?
Ya, kuba lendlu.
So ichile yini?
Kukhanya yami phisamile but ezabangani bami eziningi ngani zatsha.
So singathi-ke abantu izizalwane zeZimbabwe ezingani ziphakathi kohlupho olalo lawe zingaki?
Iqiniso kwenamba ngiye-ke ngabayazi ngoba abanye bahlale emakhempu abanye edorobheni but kuba baningi sibaningi sibili ukuthi singafika ngxenxe 150 to over 200.
So ke okwamanje singathi khonapho e-Edmonton lihlala ngapho kwangkhona?
Hayi, abantu sebethole ukuthi belokhuze indawo zokulodja kumbe abanye bahlale emahoteleni.
Obhadalayo mbani khonapho nxa ukuthi uhlale ehoteleni?
Isikhathi esiningi belelokhuzeni belama-insurance kumbe bezibhadalele esikhwameni sabo.
So lina libu...
Ama-hotel.
Yeah, kube.
Ama-hotel.
amahotela abanike ama rates aphansi.
Singathi-ke wena-ke ubuyela nini ngekhaya khona ngale lapho obaleke khona?
Urhulumente kakavumeli ukuthi abantu bebuyele, usuke ngavumeli abantu iphesa uzabuyela khona.
So nxa sikhangela kathesi-ke phela kumethi ngawe uyabhadala imogeji lezinye izinto khona ngale lapho khona, umsebenzi-ke ugcine la umenjani xa ungasitshela ngento zizele zombili?
Konke yonke impilo nje imile khathesi. Umsebenzi urhulumente ngavula ukuthi sesingabuyela yini, and then okunye abantu ababhadalisayo amamakethi bathe abantu bonke abatshiseleyo kumbe abahlala edolobheni lelo bangamambijana bazabona okokwenza, umlilo ngaphela.
Singathi-ke okokudla lento ezinjalo pho seliphila njani khonapho?
Ngakhathesi besithole ukuphathiswa ngurhulumente onika abantu imali le ngathi lawo imali okuncane yabo kugcinile esikhwameni, ikho kusiphathisayo.
Lo ngumnumzana Mthokozisi Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eCanada, ubekhuluma ecingweni iLogibbs Dube weStudio 7 esedolobheni le-Edmonton khona le eCanada. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zikaChris Kande weStudio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Kande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Fidelis Fengu, ilunga lebandla leZANU PF. Sixoxa ke ngomkhankaso othiwa wona hashtag this flag. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi ubona njani lokho kwenzakalayo, sibona sokulabo this flag?
Okokuqala, ngibona kwinto eyamukeleka kakhulu okutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe sebekwanisa ukuthi bethi enjoy i-freedom of expression eku-constitution yethu. Kodwa-ke abantu besithi express their freedom, express themselves, I think bayenza iphutha lokuthi basuke bebethatha into ezingaguqula impilo zabantu bezifake phambili kulokuthi befake into eziguqula impilo zabantu beziqakathekise kakhulu. Yananzelela ukuthi i-this flag into nje eyenziwa yi-campaign leyi yokuxotsha ama-investors, i-campaign leyi iyenza iZimbabwe ibukeke ngelihlo elibi, khanya ngani vele ilizwe lethu hhayi asondawo engaphileka kiyo, indawo yokuthi vele akula muntu ongabuya ezokwenza ibhizimusi kumbe ini elizweni lona lelo. Kunjalo-ke ma kusiba njalo kusuka kube sokuthi affect abantu beZimbabwe, ku-affecta ugogo kaHector, ku-affecta u-Anesu, labanye laba abazihlalileyo besithi mhlawumbe ama-investors abuye ezokuvula ama-factory eZimbabwe. Sisuke njalo sinanzelela ukuthi i-campaign leyi iletha inzondo phakathi kwabantu, ngoba uzonanzela ukuthi khathesi abantu sebengabathethisanayo thina sodwa, sesibanga ukuthi hhayi i-campaign leyi right, i-campaign leyi imbi, kodwa ama-deliverables akula nto evambekayo siphuma layo sesiqeda i-campaign leyi. Sesipostile ama-pictures e-flag sabhala intando yethu, kodwa asitshintshi lutho, akuguquki lutho elizweni. Ngaso kumele senze ama-demonstration kumbe ama-march kumbe into eziletha inguquko, asikhanya sesingasatholakali, sesingabahlezi ezindlini sicabanga ukuthi khona okukuphosta ku-social media yikho kuzasinika inkululeko.
Kodwa-ke nxa sikhangele i-campaign leyi ingani iphe abanye isibindi, abantu kade besehluleka ukuthi bakhulume baveze imbono yabo, sibona labo sebekhuluma, ungathini ngalo?
Akuqalanga namuhla lokhu. Ubaba Jugwa wanika abantu isibindi, abantu sebeveza le mfihlo zama-bedroom abantu, kodwa akuguqukanga lutho. Ngoba kumele sinanzelele ukuthi ku-Facebook akula polling station, akula election ezarunwa from Facebook, akula policy ezayenzwa from Facebook. Kuphelele emoyeni, kufana labantu abazixoxela iy'ngxoxo zabo bese power nje, akula muntu ozakuthatha serious.
Kodwa sibona ngani laphansi lapho bakhona sebekhuluma ngayo i-this flag le ayikho ku-Facebook kuphela?
Yes, sibone i-interview eredweni eyi-1 eyenziwe nguRuvene Koparrenyatwa elo Tafaso Msarara. I-interview yakhona I think ngombono wami mina ibe yi-interview ekade inhle kakhulu, kodwa-ke kusuke kwaba lama-emotions, abantu bangasakhontrolanga ama-emotions abo, basuke kwaba i-debate leyi yasisiba ngeye ngenzondo ngokuthi asikhipheni umgabe kumba senzeni lokho singasadiscuss ama issues. Utafazwa was raising ama point azwayo ukuthi ube sithi madoda asikhaseni ama solutions to ama problems. Yes, ama problems akhona kula msebenzi abantu balambile, but i solution ingathi
akuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga, ihlale kahle balaleli.
Hayi, lathi sibongile, ubelelanga elihle. Lo ke bekungumnumzana Fidelis Fengu, ilunga lebandla lezanu PF ebesixoxa laye kulihlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Siyabonga Jahalezansi. Kwezemidlalo lamhlanje, uchayezwayo umgadlo sakhulayo weqembu le-Highlanders uPrince Dube. Yalandisa uJoseph Njanji.
Nyakenye uPrince Dube nguye obe ngumgadli olitshayele emambuleni okwedlula abanye kwisigaba seBulawayo Province Division 2 ngemva kokuhlohla amagoli angamashumi amabili. Amagoli akhe aphathise iqembu labasakhulayo le-Highlanders eselibizwa ngegama elithi Bozo 90 ukuba liyedlala kwisigaba se-Southern Region Soccer League esaziwa ngcono ngegama elithi ku-Division 1. Yena umfana kaDube uhle wakhuphuka wadlala kwiqembu le-Highlanders elidlala kwisigaba se-Premier Soccer League ndawonye lo-Brian Banda kanye lo-Adrian Silla labo abakade bedlala kwisigaba sika-Division 2. Uthe ekuqaleni bekunzima ubahle afika alitshayele emambuleni njengomfanyana obedlala ezikwakweni nyakenye.
Game adlulileyo yade kule pressure ngenxa yokuthi ngivela kuma-juniors but kathesi I think sebemboostile banei-confidence.
Ukapteni weqembu le-Highlanders uFelix Chindungwe uthi kuqakathekile ukuba abalandeli labadlali asebele isikhathi eside bedlala kwisigaba saphezulu babe lesineke kubadlali abasacathulayo ukuze labo babe lesibindi esokuwumela umdlalo.
Wonder disease lathi hlaba phana abancane sometimes ufana omncane ngaphambani zabe ngamfaka ipressure kangako lapho ngumqayezela izandla layo njani uyakwazi ukuthi esukumise ndikufunda labo bazafunda.
Linkuthazo wayithola kwabanye bakhe kanye nakubaqeqetshi bakhe imsizile ke umfana kaDube njengoba esehlohle kathathu kumidlalo yisithupha. Igoli lakhe lakuqala ulithole mhla iBhoso inqoba iTsholotsho nge-2-1. Elesibili lelesithathu wahlohle emdlalweni weviki lesithupha lapho iBhoso itshaye khona iqembu leNkezi Platinum nge-4-1. Lo mgadli oleminyaka yokuzalwa elitshumi lathobamu nomunye uthi isifiso sakhe ukuba ihlandla lakuqala elemidlalo ye-PSL liphele esehlohle amagoli alitshumi lambili. Ensukwini ezedluleyo uDube ubizwe ukuba abe yingxenye yeqembu lama-Young Warriors lona eliphakathi kwamalungiselelo okudibana lele Cameroon ensukwini ezilandelayo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Thank you.
Family Ties, ingoma kamoye uLucky Dube egqiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa lingayikatshana sihlobo esithandekayo, luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk, lapho esikhangela khona ukutshengisela okube khona lamhlanje eHarare. Abantu abaningi besola uhlelo lukahulumende olwe-National Pledge olokubamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze iflag. Kwanele kwalamhlanje, olivalelisayo umuntu ungamili inkomo, libelo busuku obuhle.